Mukuru wesangano rikuronga chirongwa chemitambo International Festival reZimbabwe Theatre Academy Valoid Nyikadzino vaudza Studio 7 kuti donzo ravo nderekuunganidza vatambi kubva kunyika dzakasiyana siyana kuti vakurukure nekudzidzisana zvakawanda kuburikidza nemitambo.
Tikutarisira kufamba nedonzo rekuunganidza vatambi vanobva kunyika dzakasiyana siyana kuti vagone kutaurirawo maererano nezvimwe zvikuitwa nedzimwe nyika kuti tingapunditswe sei kupfuurira pamberi mushonga yatingati how can we even develop semitambo yemunyika yemuZimbabwe.
Vanyikadzino vaindera mberi vachiti izvi zvichapa mikana yakawanda kuzvizvarwa zvemuZimbabwe kuti zvigadzire ukama hwakanaka nevatambi vekunze uye kuita mishandira pamwe.
Zvinopowo mukana kuvatambi vanobvawo munyika yeZimbabwe kuti vataurawo nevatambi vedzimwe nyika vagone kuendesawo zvavanogadzira kune dzimwe nyikawo mumhemberero dzinenge dzichiitwa dzakasiyana siyana dzatingatiudzawo maInternational Theatre Festival.
Vanotungamira urongwa hweIntwasa Arts Festival kuvulawayo vaRaston Baya vati vanofara chose negadziriro yemutambo uyu. Mutambo uyu uri kutarisirwa kuitwa kunzvimbo dzakasiyana siyana muguta iri. Vaimbi vakaita sechikwata chemokomba, Vusa Mkaya, Tariro neGitare nevamwe vachitarisirwawo kuzotandadza veruzhinji. Achitaura neStudio 7, muimbi Tariro neGitare ati anofara chose nevamwe vaimbi vari kutarisira kusangana navo.
Tinofara nekuti mutambo unopemberera vaimbi uye vanozvita at world class standard. Zvikufarana kuti gore rino vaisa Vusa Mkaya na Makumba avo vatinongoona vachikwira ndege vachiona vachiridza kudzimwe nyika, asi gore rino tichavaona vachiridzawo kwedu kuBulawayo. Saka tiri kufara tichingovimba kuti tichanakidzwa.
Vanongora zvemitambo vachishanda nesangano reEarground vaplot mako varumbidza mitambo miviri iyi vachiti inopa mikana yakawanda kune vatambi vemuZimbabwe. Ichi ndicho chikamu chechishanu kubva zvakavambwa chirongwa chemitambo International Festival muna 2019. Vatambi vachapinda muchirongwa ichi vanotarisirwa kubva kuSouth Africa, Zimbabwe, Spain, Switzerland nedzimwe. Mukubika chirongwa ichi, Zimbabwe Theatre Academy iri kutsigirwa nemuzinda weSwitzerland muZimbabwe, UNESCO, muzinda weSpain muZimbabwe, University of Zimbabwe, National Arts Council of Zimbabwe nemamwe masangano akasiyana siyana. Intwasa Arts Festival yakavambwa mugore ra2004 nedonzo rekusimudzira tsika nemagariro kuburikidza nemitambo yakasiyana siyana. Kwemakore mazhinji mutambo uyu wakapindwa nevatambi vakawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika nekunze. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.